mangwanani akanaka matereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 7 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America iri pakati pesarudzo iyo yabudisa vanhu vakawanda kupfuura mamwe makore pasarudzo dzepakati petemu yehurumende. Vanomiririra nyanga South muparamende uye vaimbova gurukota reInformation Communication Technology vasupamandi wanzira vachamira mberi kwedare nhasi. Hurumende inoramba mashoko ekuti ine chekuita nekurohwa kunonzi kwakaitwa vamakomborero aruzivishe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviri kuratidza sekuti bato remaDemocrats muAmerica risakwanisa kutora masimba muHouse of Representatives, asi bato remaRepublicans richiramba rakabatisisa Senate. Pane vakunda vazikamwa pari zvino, pana Senator Ben Cardin, Senator Tim Kaine, Amy Klobuchar naElizabeth Warren. KuTexas uko kune makwikwi ane mutsindo vaTed Cruz vachiri pamhangange navaBeto O'Rourke. Bato remaDemocrats rinofanira kutora zvigaro 26 kuti vatore masimba eHouse of Representatives. Regai timbonzwa kuti muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio kuti vanozviona sei. Makadini Professor Masocha?
Ndiripo, makadi iko imi.
Aiwa, tiri nani, munoona sarudzo yanhasi ichifamba sei?
Ndinoona pana makakatana makuru chaizvo apa, sokutaura kwamava vaita maDemocrats anoratidza kuti achabudirira kutora House of Representatives, kunodiwa masitsi wo 218 kuti vatore majority ikoko kuvo kuSenate uku. Zvinoratidzika sokuti maRepublican aramba akabatisisa ikokoko pasarudzo iyoyi. Saka mavonero andinoita ndezvokuti mamiriro azvaita izvi, makakatanwa acharamba aripo muhurumende yekuAmerica, nokuti kana maHouse of Representatives vari vakawanda vari vamaDemocrats, vacharamba vachikona kuwirirana namasenata vesenata vamaRepublicans ava vanenge vaine urongwa nefungwa dzokuzama kushanda naPresident wavo unenge ari wamaRepublican.
Ko, izvozvo kutora masimba muHouse of Representatives zvinoreva chii kumaRepublicans?
Izvi zvinoreva kuti maRepublican achange achiongororwa chaizvo mabasa avo kubvira kuna Presidenti, uchange achiongororwa zvikurusa namasimba atorwa eHouse of Representatives namaDemocrats awa, zvokuti vachange vachipasa mitemo pamwemo yokuti vainvestigate Presidenti kana kuti vamusunge pano napapo. Vapasa mitemo iyoyo vazvivhotera vakahwira, nokuti ndo majority vachazoisumudza voisa kuSenate. Senate zvairi inenge ichikondrorwa namaRepublican vachatsikawo madziro ikoko, voramba kuti Presidenti wavo angava unoinvestigatewa zvakanyanyisa. Saka pachange pachiita makwikwi papapa, takandotarisana negore ramaelection makuru achaitika mugore ra2020.
Iko zvine izvi maRepublicans anga are control yeHouse of Representatives pamwe chete neSenate. Kana ava maDemocrats vakatora masimba muHouse of Representatives asi Senate iri maoko emaRepublicans, chii chamunoona chichaitika ipapa?
Chandinoona chichaitika apa ndechokupfuurira mberi kwokukonana nokusafamba kwezvinhu muhurumende kana mapato mamama dzimba mbiri dzoutongi dzisingawirirani nekuti zvinoitika ndezvekuti voku House of Representatives ava vanosarudzwa kwapera makore maviri vachapasa zvavanenge vapasa kuti zvino zvatodawo zviitwe nehurumende asi pavanozozvipfuudza kuti zvichinosimbiswa neseneti inenge iine majority yamarepublican majority yamarepublican seneti inogona kuti aiwa zvamaita izvo hatizvidi inovhota kuzvitsika izvozvo zvisati zvasvika kupisa zvasvika kuwhite house kuna purezidendi uko kuti zvingava zvinoiswa mutemo saka vanonyanya kuongorora vokunyaya dzematongerwo enyika vanoti zvichange zvichinetsa kuti hurumende yeamerica isvike pakuwirirana kuti ifambise mberi basa ravanofanira kufambisa nokudawo kuti nhengo mbiri idzi dzinobva kumapata akasiyana.
Profesa Eliot Masocha, tinotenda zvikuru nekutitsanangurira kwamaita, tinotenda chaizvo.
Maita basa imi.
Vanomirira Nyanga South muparamende uye vaimbova gurukota reInformation Communication Technology vasupamandi wanzira vakasungwa nezuro vakarara muchitokisi chepamatapi police station Mumbare. Vanotaurira Zimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti vamandi wanzira vakazvipira kumapurisa pavakangosvika kubva kunze kwenyika. Vamandi wanzira vanopomerwa mhosva yekupa basa kukambani inonzi Megawati zvisiri pachena zvichinzi vane chekuita nekambani iyi izvo zvinonzi zvakakonzera kurasika kwemamiriyoni mashanu emadhora. Bepanhau reHerald rataura kuti imwe mhosva yavanopomerwa ndeyekusarudza aivashandira vatawanda chinembiri kuti vave mubhodhi yePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS. Zvakakonzera kuti vapotras irasikirwe nemari inoita zviuru makumi matatu nemashanu emadhora. Vamandi wanzira vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana varamba mashoko ekuti hurumende ine chekuita nekurohwa kunonzi kwakaitwa vamakomborero haruzivishe avo vakapa humbovo kukomisheni iri kutungamirwa nevaivo mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaHalima Monsante yokuongorora kupfurwa kwakaitwa nevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vamangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende hainei nechekuita nekurohwa muguta reHarare kunonzi kwakaitwa vamakomborero haruzivishe. Vaharuzivishe avo vaimbova mumwe vakuru vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vanoti vakarohwa pakati peguta reHarare nevanhu vavasingazive. Mwedzi wapera vaharuzivishe vakambopa umbowo kukomiti yavamohlande vachipomera mhosva hurumende yekupfuura vanhu vatanhatu vamwe vairatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kwekuburitswa kwezvainge zvabuda musarudzo nevamwewo vaingozvifambira havo. Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 nezuro kuti vaharuzivishe vanogona kunge vakarohwa nevanhu vari muhurumende asi vamangwana vati ichi handi chokwadi.
Aiwa muhurumende hamuite zvinhu zvakadaro. Kana kuine unhubu hunenge hwaitwa nemukugarisana kunoita vanhu zvinongotaurwa kumapurisa, mapurisa oferefeta nyaya votsvaga kuti chichanyatsoitika. Zvinoti kana wokati chaitika nokuti dzimwe nguva warohwa nenyaya dzako dzokubva awa, dzimwe warohwawo nenyaya dzezvikwereti, wakungomhanya kuti ndarohwa nanhingi, handiwo mafefeterwa anoita nyaya.
Vamangwana vatiwo nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika, munhu anenge arohwa anofanira kuti aende kunomhanyara kumapurisa.
Munhu anenge achiziva kuti arohwa nani, saka ngavanoenda kana mazita acho kumapurisa. Asi kana vasingazivi kuti varohwa nani, vanopuwa mapurisa mukana wokuferefeta kuti nyaya yafamba sei. Mapurisa ozosvika pavanoti munhu wacho tamubata tamusungwa.
Vachitaurawo neStudio 7 vaharuzivishe vati vakamhanyara nyaya yavo kumapurisa ane musasa muna First Street Nezuro vasati vanzi vaende ku Harare Central Police Station.
Takataka taita pa ki police station kana First Street yopa atari sewa ku central. Takataka enda ku central zango mawasira nyaya hizi kundosha itika. Taka kushika iko shino tango mira tumuntu wa uku tishua so BRC ya wano wachuna wakashu ita iwanda za tuangaro wano wanga waka nyaturongi kendo wani wano yaitua komanda shoku ita notipanda kazu pagno mana mapurisa antitoka takato uzoto wano wano yaitua director shoku ita wakatuwa uzaitu no chinda isa tena
vativo pane vanhu vaiva tevera vanhu fungidzira kuti vane chekuita nekurowa kwavo.
Ndikutsvira ngaiti nekuti mazuva apfuurawo zvemasainzi iratidzika hazvo kuti kuda pane vanhu vaita kunge vari kuteera kana kuti vari kunyanya kuongorora mufambiro andikuita.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvekutaura panyaya iyi sezvo vanga vachibva kumusangano kunyanga. Asi vati mapurisa kana achinge apirwa nyaya dzakadai anodziferefeta. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Blessing Zulu.
Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kuenda kumapurisa nhasi kuti rizive paamire pachiziviso charakasvitsa kumapurisa chekuti riri kuda kuratidzira nemusi wechishanu nesvondo rino kuburikidza nokufora mumigwagwa yemuguta reHarare. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vari kuda kupinda mumigwagwa yemuHarare vachifora vachienda kumahofisi ePremier Service Medical Aid Society nemamwe mahofisi ehurumende vachinosiya matsamba enyunyuto dzavo. Ngatidzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Ndipo ndichekuti takanyora tsamba tichivataurira kuti tikuda kunosiyawo tsamba dzedu dzenyunyuto kana kuti mapetition tichitaura nyaya yekuti hatisi kubatwa zvakanaka nevanhu vemishonga kuPremier Service Medical Aid Society. Titaurawo zvakare nyaya yekuti mari dzati kuti tibhadhare dzemashortfalls dzakawandisa. Saka tsamba iyi takaiendesa last week ndobva vatedza vanhu vangu last week vakati huyai kuno ndokuenda kunotaura navo. Ndokuti daidza zvakare kupera kwesvondo musi weFriday zvikanzi tsamba yemanyura hamuna kutipa route. Ndokundiredza zveke chitatu zvikanzi aiwa vanhu vamari kureza vamurikudaidza vakawandisa dai mamadeedza vanhu vari about 10 ndikati aa poinda yese iyo. Saka nanhasi takangomira kuti nzwe kuti zvakamira sei nekuti ndichaedza kuti ndiende kundega kana kuti ndichaedza kutumira vanhu kuti vachindudzwa kuti vakakumira pasi chaipo chaipo nenyaya iyoyi.
Saka kuratidzira kwamaa muchida kuita kwanga kusinei nenyaya dzemihoro yevashandi yevarayiridzi asi kuti nechekuita nenyaya dzezvekurapwa kwevashandi.
Chiripo ndechekuti hakuna mushandi anoenda kubasa kunotambira US dollar yacho kana chi kana bond note achirwara. Saka taida kubatanidza ndosaka mukaona tsamba yedu yatakanyora takati tiri kuenda kunoona kuChristmas tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuMinistry of Finance tobva ivapo toenda kunosiya tsamba yedu kuMinistry of Labour. Tichitarisa isu kuti zvese vanhu vese kwatoenda kunosiya tsamba kune zvichemo zviriko zvatoda kuti kufinance kuti evazigadzirisawo nyaya kuti tikwanise kuwana mari nemari nemaus dollars nepamusani pekuti hatigoni kurarama tichitambira mabond note tobva ivapo toenda kulabour tonosiya tsamba itora nyaya yekuti ngavatipowo mukana wekuti tiwane maus dollar tikwanise zvakare kuti zvichemo zvedu zvekuzvibhadhara zvigadziriswa kuchrismas tinosiya zvichemo zvedu zvekuti tikubhadhara mari kwamuri dai magadzirisawo kuti takwanisa kurarama vanhu vari kurwara vakawandisa vari kuda madrugs mashortfalls ari kubhadhariswa akawandisa mateachers with disability vari kutadza kurarama vamwe vanoda malimps vamwe vanoda mahearing aids vamwe vanoda magrazi mashortfalls acho ari kunzi vabhadhara akawandisa. Saka ndo zvichemo zvese zvatakatinazvo kuti yanga iri whirlwind ofisi yega yega ine zvichemo zvayo.
Tiri kunzwawo kuti makaita musangano nebazi rezvevashandi mungatodza kuti wanga uri musangano weyu.
Takaenda ikoko tichinotaura zvichemo zvedu tikasvitsa nyaya iyoyo yekuti dai vazivawo kuti tiri kutambira mari neus dollar ndiyoinoita tikwanise kurarama zvekuita vamwe vese. Kuzvikoro kwatinoshanda tsamba dzatobuda muzvikoro dzikuratidza kuti maticha ari kunzi vana vechikoro vanofanira kunge vachibhadhara fees nemaus dollar. Saka vana vevarayiridzi havachadzidzi here nepamusana pekuti hatitambiri us dollar.
Saka muchabuda nechisungo riini pamusoro pekufora kwamuri kuronga kuita uku?
Zuva richipera nhasi nasi kisokulo kutende kazi oza wa mwe mamembazi edu ni wamu wanaroda uti joena kuti tae waziwa kuti posisyen edu ndi ekuti nefamu sana kukuti chokwa afikara mbitaka nyarara nekuti tukara mbataka nyarara even mapurisa hatu watu kusangana nao maroti masia heo hati andino sangana nao waru kutaroti majongwe mtamira enda enda meka ya madimanzi nekuti kuchema kwenye kuno tibazira otezi.
Abo vanga vari mnyori wesangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe vari Raymond Majongwe vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchika muchino titange tichikunzirai imwe yemisoro yenhau mumapepa emuZimbabwe. Bepa naure Newsday rine nhau yokudzikiswa kwemafuta edzimotikari. Mubepa rimwe chetero mwine nau pamsoro pegwaro rinobva kudare guru rezimosva rinoti vaimbove mutevedze wegurukota rezvedzidzo vaGodfrey Gandawa vasungwe mushure mokusaenda kwavo kudare rezimosva kunotongwa. MuHerald mwine nyaya yekushanya kugini kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nenyaya yokusungwa kwavasupa Mandiwanzira. MuDaily News mwine nyaya yekuti mari yekutenga hupfu ichakwidzwa mushure mokukwidzwa kwemitengo yemasaga anoiswa hupfu. MuDaily News mekare mwine nyaya pamusoro pemari inonzi haina kushandiswa zvakanaka nevakuru vakuru veHwange Colliery. MuChronicle mwine nyaya pamusoro pezvina bhizinisi wekuHarare anonzi akasukirwa nyaya yokubira imwe kambani yeBulawayo mari inoita mamirioni maviri emadhora. Muchikamu chino chinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ichi chikamu chenyu vateereri pamunenge muchitaura zvamunoda mega.
Pride Lwayo ndiutaura ndiri South Africa handizivi kuti vachamisa zvavari kuronga zvemastrikes zvichabatsira here kana kuti kwangova zvavo kuda kushungurudza vanhu. Handichifunga kuti dai vasiyana nazvo zvemastrikes vongosiya ivavo vakaba maelection vongotonga kuti vakaba maelection ndezvamwari izvi. Mwari ndo vanokwanisa kungochinja nokuti Mwari ndo vanodzodza chi vatongi avo. Saka vachamisa ndavasiyani nazvo zvekuisa mastrikes.
Ini ndinonzi Moses ndogarawo kuCape Town. Nda kutaurawo pa nezvepitiko mukati menyika yeZimbabwe. Ndiri munhu anobatikana zvakanyanyisa nepolitical situation iriko kumusha kwedu, inova inokonzerwa nevamwe vanoita sokuti ivo ndivo voga vanofanira kuramba vari vachitonga, zvinova zvobva zvazokonzera corruption. Tikada kunyatsotarisisa maitikirwo akaita maelections ekuZimbabwe, outcome yacho hazvisiri zvo zvataitarisira voruzhinji rweZimbabwe, hazvisirizvo zvakavhotwa nevanhu.
MaZimbabwe nyika yedu yaoma, vedu venyika yedu yaoma, yaoma nyika yedu. Kuti tichatotaura nemazita zvakutotyisa, zvaungoda kuti unotongotaura sechituri kunze kudai utongotaura usingatauri zita rako. Tarisai kawakomana zvatakuitirwa mukati menyika. Mune chokwadi here kuti ED angadaidza vanhu kuti yaimuongorore kuti chakakonzeresa kuti masoja anouraya vanhu chii? Vanhu vakupa mumbowo vanhu votorikitirwa izvozvo. Nyika yedu yaoma veduwe. Takutotya kana kuti tipe umbowo kana kuti titaure zvinhu zvakaitika mugiraundi tiri kutotya. Ivo vari kumira vachiteerera vanhu mashure vari kudya iko. Inga tese tiri kungoonekwa tiri pamakiyi echikafu chingotenga zvinhu zve250 bhodhoro remafuta. Inga tese tiri kungoonekwa tichifamba takashamba. Mushengo wabhutsu chaiwo wakudhura kudarika bhutsu yacho muZimbabwe. Saka ivo vari kusapota zvakaitika izvi zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe vari kuraramira nyika ipi? Saka vanhu vari kutofara kana uori uri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, kusafa kuri kuita vanhu vakawanda vashoma vacho vari kutozvifara kuti dai zvaramba zvakadaro.
Ni donzi trust zvepinda ndirikuno South Africa Cape Town. Takatotize kumushana kuda kwenzara. Tabva kunovota tichivotera vachamisa. Saka taachikumbira kuti vachamisa ngavature gwara rinoita kuti vana veZimbabwe vawano zvokuita sekuvavhutira kwatakavaita. Ndicho chikumbiro changu chete kuna vachamisa kuti aiwa torai gwara nguva ichiripo yekuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Nyika yaparara.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoda kutenda zvikuru vatereri vedu vanoti tandadza paFacebook. Ndinoona mazita akawanda nemameseji akawanda. Pana Ernest Mutizwa, Job Mzambe, Chipande navamwe vakawanda vakadaro. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi. I'm sorry.
Inini mafungira angu ndeye kutiwo Zimbabwe is a landlocked country. Atikwanise kuti tirarame tega tafana kubatana nedzimwe nyika. Saka apa basa randinenge ndichita kuno ku Washington DC nema congressmen aya. Pamutemo whether Zimbabwe iri kupinda muma Family of Nations kuna na United Nations. Kunenge kuine mutemo wanana United States vanenge varimo vakagara. Kana vakanzi vari kuenda ku AU, isu tinenge tichida kuti vemuno muAmerica vanzwisise zvinhu zvinenge zviri papedyo nezvatinoda isusu kuti vana vedu, vana mbuya vedu, vanhu vese vari kumusha, zvatinoda isusu kuti tirarame sevanhu vatema, tivaudze kuti ndo zvatinenge tichida isusu, vatinzwisisewo zvatinenge tichida.
Takatarisa iro donzvo riri kutarisirwa kutorwa neAmerica kuAfrica nyanya Zimbabwe, zvii zvingaitwe nenyika kuti iwanikowo ichizokwana kwana pane dzimwe dzenyika dzingawanikwe dzichibudirirawo kuti foreign policy yemuAmerica ibatsire Zimbabwe.
Zviripo zvinhu 4 zvavakatarisira iko zvino zvavanenge vachioda kuona kuti kuAfrica zvinge zvichienda zvichinatso. Chikuru corruption. Assistant Secretary of State vatori kuAfrica iko zvino, vaenda kuMali, Togo, Ethiopia and Nigeria. Chikuru kwavari inyaya yecorruption. US foreign policy chimwe ndechemadzimai. Varida kuona madzimai achiremekedzwa and being included in the participation of the growth and sustainability of Zimbabwe. 83, my youth. Saka kana Zimbabwe ichida kuti ma relationship avo ne United States iendere mberi zvakanaka, zvanga zvakanaka kuti tarise nyaya yecorruption, nyaya yemadzimai nenyaya yemayouth. Chechifo ndezvekuti vanenge vachida kuona commitment inenge iri sincere, inenge iri transparent, kuti pane zvese zvavanenge vachiita pamwe chete vanenge vachirespectawo zvavanoti ivo human rights.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa iri semudzimai?
Ndinoona kuti ndikaenda pazvinotangira ndakamirira macongressmen ari muWashington. Ndataura kuti ndiri kubatsira almost 20 congressmen across the United States of America. Ndinenge ndichitovabatsira pamacampaign avo vasati vatombopinda muoffice. Saka ipapo tinenge takutozivana, vaakutondizivawo. Zvandinoremekedza inini, zvandinoda inini vanenge vaakutozviziva. Saka pavanenge vakuzotopindawo muoffice apa zvinenge zvatonakazve. Kana ndakuzotanga kutaura nyaya yekuti musha ukuka kuZimbabwe vanoteererako zvine zvinezvinani, vanenge vakutoti inga mai matipi tinoazivavo. Vataura nyaya yakati yakati, pakati pakati, kwamburehwa kwakati. Saka tinenge taakunatsonzwisisana zvakanaka vasati vatanga kuronga mutemo. Kana vaakuzogara pasi vaakuti mutemo wakati, mutemo wakati, mutemo wakati, inini handisida kumirira kusvika mutemo uwowo waakutosainiwa papepa, kwete. Saka inini ndakazvitaurira kuti ndiroda kunge ndiripo pekutangira pacho ipapo, process yese from the beginning kusvika mutemo uwowo waakutosainiwa, kuitira kuti kana zvazvonosvika Zimbabwe indenda totanga ndatopedza nazvo kudaro.
Avo vanga vari amai Pearl Matibe, nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura naMavelous Muhlanganya huye weStudio 7. Muchirongwa chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana kuti zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutaura na Dr. Prisika Sivongile Ngondo vanodzidzisa paTexas State University iri kuSt. Marcos pamusoro pezvavari kuona muAmerica.
Chandiri kuona izvozvi zvemai vanhu varikuenda kunovhota for my elections and ndiri kuona kunge vaDemocrats vari kuenda kunovhota nekuti havasi kufara nezviri kuitika munyika senge since Trump akahwina. Saka vamanaja kumobilize base yavo kuti vaende kunovhota, but at the same time Republicans also, because vari kutya kuti vachaluza masita avo, vari kuendawo kunovhota. So izvozvi it's a very interesting time tamirira maresults kuona kuti zvinenge zvakamira sei, kuti zvinhu zvicharamba zvakabatwa nemarepublicans here kana kuti pamwe zvichachinjawo kuenda mumaoko emademocrats.
Mataura pamusoro pemarepublicans nemademocrats, so kuona kwenyu vakasiyana zvakadini mapato maviri aya?
Vakasiyana mafungiro avo nedirection yavanenge vachida kuti nyika iende. Izvozvi ndiri kuona kuti maissues avo ari pamberi ndeimmigration nehealthcare. Saka ndipo pavari kunyatsokukitana. Inini sindogara muTexas and I know kuti race or my elections ari kunyatsotarisiswa ndeare Ted Cruz na Beto O'Rourke. And pambo pamunonyatsoona kuti vanhu vakanyatso mafungiro avo emapati akanyanyosiyana. Saka tichaona kuti zvichafamba sei, because nekuti maDemocrats platform yavo ndeyekuti kuita immigration reform iri inclusive, inoshedzera vanhu vese, and vanenge vari kuda universal health care kuti irambe ichienderera mberi. And maRepublicans zvisenge zvatiri kuona vari kutotumidzira president, ari kutotumidzira since army here kuenda kuborda yeMexico kuti vanodhila nevanhu vari kuda kupinda chi munyika. So tichangoona kuti zvichafamba sei.
Mataura pamusoro paBeto O'Rourke na Ted Cruz. Pakutaura kwavanoita muvanhu vachikampena, munoona kutambirwa kwavo kwakasiyana zvakadii?
Kwakasiyana nekuti Texas in Greek is a Republican state. And so uyu Ted Cruz pamunomuona achitaura kana achienda kwaanenge ari kunotaura nevanhu vari kuda kuti vamuvhotere, anenge asiri kunyanyoshungikidza zvake. Asi unoona kuti pati yavo iri kunyatsotarisa kuti zvaBeto zviri kufamba sei, nekuti Beto ari kufarirwa sterek nevanhu. Vanhu vakanetsekana zvekuti muna 2018 pakahwina Trump varikunzwa they are feeling excited and feeling re-energized kunovhota because of new Beto O'Rourke. Saka aita re-instill hope kune vamwe varinga vari kufila hopeless. I think uyu aka Beto akawina inenge itori havanhu vanotovhunduka, because as you see expected Texas haisati ya electa muDemocrat for Senate I think in the last 50 years, and Texas ndeye maRepublicans. Saka uyu Beto akawina, I think zvivanhu vanotovhunduka. Uted akawina avanhu havanyanyawo kushamisika, because I think that's the expected result.
Pane zvimwe zviri kuitika muAmerica zvamuri kuona, chii chimwe chiri pamusorosoro chamungada kutiudza?
Idzo nyaya dzegun violence and nenyaya dzemarace relations ndizvo dzinongogarawo dziri kungotaurwawo muAmerica, kuona kuti toita sei kuti vanhu tinyatsogarisana and kuti vanhu tisafambe tichitya. Because izvozvi muAmerica I think takutongogara musituation yekuti zvinogona kungoitika kwauri kudhara kunzwa kuti paitika school shooting kana kuti chii, zvanga zviri zvinhu zvamainzwirwa kuti zvaitikawo kumwe. But 2018 America zvinongoitika, munhu wese akutongogara akangwaririra kuti pamwe nhasi zvichaitikawo kwandiri.
Dr. Prisika Sivongile Ngondo vanodzidzisa paTexas State University iri kuSt. Marcos. tashika kumagume chirongwa chedu chanasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri Washington DC nchiti mosera zvakanaka.